Ninzi ni marvelous mshanganya huye ndichiti hei ino misoreyo na uzedu za nasi chitatu mbuzi 8 2017. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vanotaura kekutanga pamusoro pekudzinga kwa vakaita va Emmerson Mnangagwa muhurumende nemusi wemuvhuro vachiti vamunangagwa vakanga vovazvidza. Vagari vemumutare vazhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa navamugabe rekudzinga vamunangagwa muhurumende. Vanhu vashoma vanonyoresa kuvhota kumatebeleland zvichienzaniswa nemamwe matunhu. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota vachinzi vaunze uchapupu unoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavaroora. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kutarisa mapisha-pisha ari kuitika muzano PF apo tanzwa kuti nhasi muHarare manga muine mhirizhonga pakati peavo vanotsigira vamunangagwa vachangobva kusiyiswa basa nevanotsigira vamugabe rechidiki. Musakanganwa kutisarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu. Thank you.